Vachitaura pakutanga kwemusangano wemazuva mana uyu, sachigaro vesangano reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina, vati musangano uyu wakakosha pakukurudzira kuhidzana pakati peZimbabwe neAmerica kwavati kwakaderera.
Tinenge tichingotarisira chete kuti hurumende yeZimbabwe nehurumende yeAmerica dzigare pasi dzirambe dzichitaurirane, vaonane kana kutsvagana kana pachirungu kuti finding each other, kuitira kuti patinenge taakutaura nenyaya yemabhizinisi pakati penyika mbiri idzi, hurumende dzese dzinge dzakakosha kunge dzichitibatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Vari kutungamira chikwata chabva kuAmerica cheAtlanta Black Chambers vaRicardo Berries vati vauya kuzozvionera kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe, sezvo pasina ruzivo rwakakwana rungape kuti kuhidzana kuve nyore.
So we want to understand the opportunities, the other opportunities that exist.
Tiri kuda kuziva mikana iripo mungave munyaya dzetechnology zvicherwa kurima kana kugadzirwa kwezvinhu.
Mumiriri weZimbabwe kuAmerica vaTedious Chifamba vati musangano uyu waratidza kuti makambani kuAmerica akasununguka kusima mari dzavo muZimbabwe, vachiti kuderera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi kwange kuri kukonzerwa nemanyepo anotaurwa nemamwe masangano enhau.
Zimbabwe sekutaura kunoita mukuru wenyika Emmerson Mnangagwa kuti Zimbabwe is open for business and naizvozvo ivo vari kuzvionerawo.
Vaenderera mberi vachiti kubviswa kwezvirango kune vamwe vakuru vakuru muhurumende nemakambani neAmerica svondo rapera kunotarisirwa kusimudzira kuhidzana.
Tine tariro yekuti vanhu vemabhizimusi vachatora iwoyo mukana wekuti vaone kuti izvi zvakabviswa izvi zvakabviswa muchokwadi here ende zvichabatsira here. Iye zvine zvatii hapana anonyanyoziva because as long as paine masanction kuvakuru venyika the tag or the brand yedu inongoramba yakasvibira.
America yakatemera vamwe vakuru muhurumende zvirango zvainoti hazvisi zvenyika yose asi vanotyora kodzero dzevanhu nekuita zveuori. Sachigaro wekambani yehurumende inoita zvekukoka vekunze kutanga mabhizimisi munyika yeZimbabwe Investments Development Agency ZIDA vabudisa mwoyo vanoti vanoona sokuti kuderera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi pange kuri kukonzerwa nekurimirana muganhu kwenyika mbiri idzi. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanganisa sangano reLabour Economic Development Research Institute Dr Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ine mukana mukuru wekuvandudza kuhidzana kwayo neAmerica.
Kurerutsa business environment zvinosanganisira kugadzirisa nyaya yezvemitengo, kukwira kwemitengo yezvinhu, high inflation, even mateksiwo yedu chaiwo anofanira kunge achiitwa fine tuned.
Chikwata chekuAmerica chiri munyika chiri kutarisa mikana munyaya dzekurima zvicherwa, kuvakwa kwedzimba nemigwagwa nezvimwe, uye CEO Africa Roundtable ZIDA pamwe neConfederation of Zimbabwe Industries vanotarisira kuti nemusi wechina pachasainwa zvibvumirano zvakati kuti zvekufambidzana nekuita mabhizimisi pakati pemakambani emuno nekuAmerica. Vakafanira kubata chinzvimbo chegurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika Dr Stembiso Nyoni vakurudzira makambani emuno kuti atore mikana ichabuda paZimbabwe US Business Forum. America ndiyo nyika ine upfumi hwakakura pasi rese asi kutengeserana kwayo neZimbabwe kuri pasi zvekuti mukati memakore gumi apfuura Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvinokosha mamiriyoni mazana matanhatu emadhora ekuAmerica chete $600 million, iyo ichitenga zvinhu zvinoita mamiriyoni mazana mana emadhora ekuAmerica $400 million panguva imwe cheteyo. Muna 2022 na 2023 pane makambani maviri chete ekuAmerica akanyorisa kuti anoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe, uye gore rino pane makambani matatu chete anyorisa kutanga mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.